Ubiswa nemauto kwe hurumende yaitungamirirwa na Robert Mugabe gore ra 2017 ndiko kunofungidzirwa kuti kuchasimudzira upenyu hweruzhinji gore rino rwemhuri yeZimbabwe inogara muSouth Africa. Mafungiro everuzhinji anoratidza kuti vaMugabe ndivo vaikonzeresa kuti vana veZimbabwe vatize munyika vachienda kunze kwenyika uko vaitambura kwenguva refu. Mukuru weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti nekushandwa kwakaitika hurumende muZimbabwe vanotarisira kuti gore rino vanhu vachafamba vakasununguka pamugano weZimbabwe neSouth Africa weBike Bridge.
Chishuwo chevana veZimbabwe vachipinda mugore idzva ndicho chisho kuti nyaya yemapepa asati apedzewa kuti vapiwe magwaro kugara muSouth Africa ive yagadziriswa. Chechipiri ndechevamwe ava vakatsvaka upoteri munyika dzakaita sana South Africa vasati vava kukwanisa kudzokera kumusha nokuti havasi kushandisa mapasipoti. Vanhu ivavo vanenge vachitarisa kuti pagore dzva iri kana kuti zvichauya negore ra2018 vaye vanhu vachabakwa nehunhu vachabakwawo zvakanaka zvatanga tisingaone zvichiitika kunzvimbo dzakaita sana Lindela Repatriation Center napamabhodha. Chikuru chimwe chinotarisirwa ndicho chito kuti bhodha reBite Bridge rive bhodha rasunungukwa kuti vanhu vafambe zviri nyore.
VaEmmanuel Mago avo vasina kumbobvira vashanda basa ripi zvaro muupenyu hwavo nekuda kwekupofomara vanoti ruzhinji rweavo vakaremara vachiri kuomerwa neupenyu nekuda kwekuti hurumende inoratidza kushaya hanya navo.
Ndirikuti pamakore apfuura hurumende dzaiva kubva paNeil Smith vaipa vanhu vasingavoni vachembera vakaremara mari yokuzvibatsira nyangwe vasingashandi. Chembere dzaipiwa asi neava Mugabe akamboti pavo kusvika paita inonzi programu yavakaita yokugadzira upfumi yapera yeprogiramu iyoyo hatina kuzowana mari asi tinoziva kuti hakuna nyika isina vanotambura. Muno mufambi inopiwa mari ina mwana wasina baba nditi then vakura vanopiwa yavanoti mudheni kana kuti social welfare aid vanopiwa. Saka nesu kumushatondiwa zvatongoda social welfare aid topiwavo mabasa ari kwanogonekwa manesu vanhu vasingaoni kupeka tinogona kana kudini hapana basa tisingagoni unge tona maoko kunze kwera maziso rokutaipa vatingarigoni. Saka ndo zvatinokumbira kuti even muparlamendi macho chini parlamendi yacho tinododawo kuti tivemo nepercentage inongodiwawo kuvanhu vakava vanoona.
VaVasco Karimupfumbi vanobva kwachienda mbuya vanoti vanovimba kuti vamunangagwa kana ani zvake achatungamirira Zimbabwe achatungamira zvine hungwaru kudarika zvaiitwa navaMugabe.
Pindura pamusoro pekutongwa kwenyika yedu yeZimbabwe tine tiri kuti isusuwo hedu mugore rapera e2017 zvinhu zvinge zvakationera tichitumidzira mbatya tichitumidzira magrosari tenga mayunifomu. Chatiri kutarisirwawo bedzi tiri kutarisira kuti mutungamiriri wedu mutsva uyu waED Mnangagwa vatiitira tichinjirawo vachitiitira kuti tisarambe tichiita zvekutenga mbatya tichitumidzira magrosari sekunge tisinoba zvitoro kumusha kwedu uku tichitiwo nemari mari dai yaita kunge ichiwanikwawo kuZimbabwe singe tinodzokerwa kumusha tichinogarwa nemhuri dzedu sagari musango sevana vasina nyika yavo.
Mashoko avaKarimupfumbi atsigirwawo navatapfumanei marufu avo vanoti gore rapfuura ranga rakaomesesa asi vanovimba kuti gore rino zvichanaka.
Una 2017 anga akaoma akaomera vanhu vese even unoti kuti Zimbabwe chete bachatakuda manje pakangobviswa mudhara wedu abviswa neami. Saka imi ami matora Mnangagwa chitaika kuti nyika idiita sei tione mari tisenzese maredi yakudhara hatidi kusenzesa mari dzevamwe ta one mari yeZimbabwe taiziva izvo $2 yebepa.
Mutungamiriri wevachidiki mubato rinopikisa reMovement for Democratic Change mununu reJohannesburg vaTimes Puma vanoti kusarudzwa kwavasiro raMaposa semutungamiriri mutsva webato reAfrican National Congress muSouth Africa kucharabatsira zvikuru mhuri yeZimbabwe inogara muSouth Africa.
takatarisa mamiriro akaita zvino ekuchinjwa kwakaita leadership ANC Comrade Cyril Ramaphosa vachipinda tinotarisirawo kuti neikonomi nesuwo neikonomi yeSouth Africa ichichinja zvinobva zvabetserawo nesuwo vanhu veZimbabwe kuti tikwanise kushandirawo mhuri dzedu pamwe chete muzvakanaka tichikwanisawo kugadzirirawo kuti dai kumusha kwedu zvinhu zvakwanisawo kuti zvimirewo zvakanaka tichiendawo kundovhota.
Asi kunyange hazvo pangave nemufaro wekuti vaMugabe havasisipo panyanga, veruzhinji havazivi kuti mamiriro ezvinhu munyika achamira sei mune ramangwana. Vanoti kunyange hazvo vari kufara nezvakaitika munyika gore rapfuura, pane kakunyunyuta nezviri kuitwa nemauto mune zvematongerwo enyika uyewo nezvichabuda musarudzo dzichaitwa gore rino, zvikuru kana bato riri kutonga rikakundwa. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, ndini imo Blessing Munjoma.